Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wesvondo kubvumbi 15 2018. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti vanhu vanofanirwa kuvhotera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nekuti vane hanya neupenyu hweveruzhinji. Vamwe vatsigiri veZANU-PF vanoti havasi kufara nevanhu vari kupiwa neutungamiri hwavo kuti vakwikwidze vakamirira bato ravo munzvimbo dzakawanda munyika musarudzo dziri kuitwa gore rino. Zimbabwe inokokwa kumusangano weCommonwealth Heads of State Summit uri kutanga mangwana muLondon. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti vanhu vanofanirwa kuvhotera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nekuti vane hanya neupenyu hweveruzhinji. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi munhandare yeChakari pedyo nekadoma mudunhu reMashonaland West, vachiwenga vati vanhu vanofanirwa kuvhotera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nekuti vane hanya neruzhinji rwevanhu, sezviri kuonekwa vachiita zvekuti havasi kugara pasi vachisunza kuti vanhu vawane zvakakwana.
Airport yeHarare mari yacho yapo. Uko kwatinogadzirisa mushonga, ave kumaIndia vakauya vari kuti taakugadzira caps. Kuya kwaivane timu yehenzi Caps United vaigadzira mushonga zvaakugadzirwa. Saka tese ngatichive vanhu vanoshanda nesimba. Zvino kana munhu ashanda zvakadaro ii munoita sei? Handina kunzwa. Munomutsigira.
Vachiwenga vati vanhu havafanirwe kuomerwa nekuvhotera vaMnangagwa, ava vati vanotenda ruzhinji rwevanhu nekuvatsigira kutora masimba kubva kune vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Ndichakutenderai mambo, saka vanokutendai nezvamakaita musi wa 17 November. Asi chatinokumbirawo kwamuri ipo paya ndaona mumwe akasumuka panapa ndiani kwandamboona ane skipa yava Mnangagwa iri kubvisa bhachi. Zvaakaita uyu mongodai woka zvinganoti izvozvo munomuapa chii? Enzi zoreva chii? Pana asingadi kuvavhotera pano pamberi napurezidendi Emmerson Mnangagwa.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika avo vaparura urongwa hwekudyara gorosi papurazi reGreen Valley Estate rava Colin Gura, avo vakarima mahekitea mazana matatu nemakumi mashanu. Chakari ndiyo nzvimbo ine vanhu vakanyoresa kuvhota vakawanda kudarika dzimwe nzvimbo mudunhu reMashonaland West. Ndakamirira Studio 7 kuChakari, ndini Arthur Chigoriwa.
Vamwe vatsigiri veZANU-PF vanoti havasi kufara nevanhu vari kupiwa neutungamiri hwavo kuti vakwikwidze vakamirira bato ravo munzvimbo dzakawanda munyika musarudzo dziri kuitwa gore rino. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Nengo zezano PF idzi, izo zinoti dzakaomba sangano revanhu vasiri kufara nezviri kuitwa izvi, riri kuzvidaidza kuti National Zanu PF Aggrieved Voters Association, dzaudza vatori venhaumo Harare nhasi, kuti vanhu vavari kupihwa inhengo dzechikwata cheG40, icho chaitsigira vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, nemudzimai wavo amai Grace Mugabe. Sachigaro wesangano iri, vaAustin Chindeka, vati ruzhinji rwavatsigiri vezanu PF, haruzi kufara nekuti hutungamiriri hwavo maprovhinzi akawanda huri kuvapa vanhu vavasiri kuda vakaita savaphilip Chiangwa, vajimai Muduvuri, vanobva mudunhu remashonaland west pamwe navaisai Mupfumi vekumanikaland vachinzi havakwikwidzwe.
Vakanga vachimhanyana nafirst lady nanafoma president Robert Mugabe vachifaita the current president aripo comrade ED. They have now come in all provinces. Vakudama post aya ekuti takupinda ano post isusu as voters asiatotambwa nepfungwa dzedu. The powers of voters yakakosha kupfuura zvamungafunga nezvazvo.
Mashoko avachindeka aya anouya apo sachigaro wezanu PF kumashonaland west vaziyambi ziyambi vakaburitsa mashoko ekuti vanhu vane zvigaro zviri pamusoro mumusangano wavo havasi kuzokwikwidzwa kuti vamirire bato ravo musarudzo. Vachindeka vati vose vanozivikanwa kuti vaive nhengo dzeG40 vanofanirwa kupiwa zvigaro zviri pasi pasi mumusangano, kwete kuti vatangire pazvigaro zvepamusorosoro mumusangano wavo.
Isi hatina chimwe chatirikuda. Tukuda kuti the so-called G40 vanotozikanwa apa hatisi kuti ngavaregedzerwa musangano. Ngavadzoke through the normal procedures. Ngavadzokere kukwira ground vanotanga kutanga kuti no hazvoishwa inini paipaenda ndamborasika. Now I'm back. The protocol sati akaoneka kudzoka kwake akatambira kuti ngoi kana watovapambira kutaura kuti ini baba pamusha panapa. Yet with the protocol sati? No. Maybe vanogona vachinyepera vakuriva vachinyepera vachinyepera nevamwe vanhu vamaprofi vanakukarawo mari futi 10-10. So we are saying our leadership iri kuma provinces ngaive honest. Handitika even kana achireporta kuna political commissioner ngavareporte zvinhu zviri correct and vasatsika zvinoti kana usi uri burombofu sometimes even pamusangano kuna munyaradzo but tichitozoona kuti pa zvakaipa mana Philip Chiangwa again. You see Mupfumi again, Jimai again.
VaMishek Ngazimbe, vanhu vemunyori mumusangano renhengo dzezanu PF dzisiri kufara idzi, vatiwo vari kukurudzira kuti veruzhinji vavhotere bato ravo, vachiti havasi kuzokavira bhora musango sezvakaitwa musarudzo dzemuna 2008.
Izvinhu zvikaramba zvichinetsa kudai so, zvikaramba zvichinetsa kudai so, hatishayi vanhu vaiko, tondotsvaga vanhu vanoda zvigaro vari honest, tovatsvaga kuti pindai patiri, tokuti vanhu variko, isusu chedu ivoice.
VaNgazimbe vati nyangwe zvazvo nguva yekusvitsa mazita kubato ravo kuti vakwanise kukwidza musarudzo yapera, zvakakosha kuti bato ravo rigadzirise nyaya iyi, vachiti izvi zvinogona kuita kuti zanu PF ikundwe musarudzo. Zvichakadai, imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaVivid Gwede vaudza Studio 7 kuti zanu PF rave zuru rakapinda nyoka.
Inyaya yekuti vamunangagwa vanoziva dambudziko ravainaro rekuti havana support yakawanda and vari kuziva zvakare kuti kana vaimbori vanhu veG40 vakange vakuita zvavakuita ndofunga vamunangagwa vanoziva nyaya ya 2008 yainzi bhora musango. Takambonzwa nyaya iyo ichitaurwa zvekare ichizevezerwa zvekare takatasa nesarudzo dzino dziri kuteera izvo dzidzi. Saka tikuti vamunangagwa ndikona senge inyaya yekuti vari kuziva kuti vakasiya zvachese vanhu vaimbomirira kana kuti vaimbori muchikwata cheG40 zvichavapa kuti vange vachikundwa.
Hatina kukwanisa kutaura nemurongi wemusangano muzanu PF vaEngelbert Rugege kutinzwe pamire bato ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Hatina kukwanisa kunzwa mativi avachiyangwa vamuduvuri pamwe navamupfumi panyaya iyi. Kunyange hazvo muine kunetsana kunonzi kuchirimo muzanu PF zvichitevera kubviswa pachigaro kwakaitwa vamugabe zvichitevera kupindira kwakaita mauto pasi pechirongwa chaaidaidza kuti Operation Restore Legacy, varugeje vakabuda mumapepanhau masvondo mashoma adarika vachiti bato ravo riri kugadzirira kukunda musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano re Commonwealth rako ka Zimbabwe kumusangano webatungamiri wenyika uyo uri kutanga mangwana mu London. Bepanhau re Sunday Mail rinoti sezvo Zimbabwe isati yadzokera kuve nhengo izere yesangano iri yashebedzwa kuzoona nekunzwa zviri kuitika iyo isina chainotaura. Bepanhau iri rati gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo ndivo vachange vakamirira Zimbabwe kumusangano uyu. Nyanzvi mune zvamatongero enyika uye vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pelisai Ruhanya vanoti sangano reCommonwealth rinofanira kutarisisa zviri kuitwa neZimbabwe pamazuva akatarisana nesarudzo uye zvichaitwa pasarudzo nekuti maitiro ehurumende panyaya idzi ndiwo mamwe ezvikonzero zvakaita kuti Zimbabwe ibude musangano iri. Tabata Dr. Ruhanya kuti tinzwe pane pfungwa dzavo.
Hapana nyika iri chitsuwa kana kuti there is no nation which is an island. The Commonwealth musangano wenyika dzanga dzichimbotongwa neBritain dzinoungana kugadzirisa zvematongerwo enyika, kugadzirisa zvebudiriro munyaya dzeeducation, munyaya dzehealth, munyaya dzeinfrastructure development. Plus a pool of nations that can assist to develop each other through my investments, through my scholarships, and about Tramu education, Dr. Kwandaita, Gatrisa Patarajedu, my exchanges, and it was my medical doctors, Sakashaka Kosha, Miazesu Fumi, Miazesu, Budivivo, infrastructure development, no share technology, no share Fumba, Zeta Uti. Nyika ibudirire munyaya dzemasports munyaya dzakasiyana siyana mune zveupfumi nemagarire enyika nekubudirira kwenyika saka zvakakosha.
Zvakange zvakonzera kuti Zimbabwe ibude muCommonwealth zvachinja here?
Hazvisati zvachinja nekuti zvakaita kuti Zimbabwe ibude muCommonwealth payakabuda muna 2003 yanga iri nyaya yesarudzo dzomuna 2002 dzakaitwa idzo. Muna 2002 tinozovati pai foto vanhu muHarare vanhu vakatodirwa tegazi vari mumapolling station. Ndosaka patiri kuti vamunanga abva paanotaura nekuti tinoda sarudzo dzakachena. Vanorevei kana vachiti vanoda sarudzo dzakachena iwo masoja achiita vachizviti maagriteks ofisa masoja amwe akaritaya ari kumisha kondi ari kuoganiza musangano wezanu. Saka yanga iri nyaya yesarudzo kuti sarudzo dzomuZimbabwe dzinoita kuti mutungamiri wenyika nehurumende yakwe vasarudzo dzinenge dzichimboitwa sei. Saka zvinhu zvikuru zvanga zvichinetsa panyaya yesarudzo muelectoral field, munyaya dzemidhiya, munyaya dzemitemo inodzvanyirira vanhu, munyaya dzenhepfenuro hazvisati zvagadziriswa. Vanotaungwa kuti mukadzi wavachiwenga akugrebha mafamu. Saka ndiyo new era iyi, handiro zvaingeitwa namugabe nomukadzi wakwe Grace.
Chatingatarisira kuti chingachinja kana Zimbabwe yadzokera muCommonwealth chingava chii?
Kana pasina nyaya yekuti maitirwo anoitwa sarudzo achinja hapana zvinenge tadzokeramo because ndoranga riri dambudziko.
Pane zvingafanira kuitwa here neCommonwealth isati yagamuchira kuti Zimbabwe idzokere musangano iri?
Inofanira kuona kuti hurumende yavamunangagwa iri kuti kwai new dispensation yaita sarudzo here nekuti hurumende haina kuuya nesarudzo kai. Vakadzingirira mudhara wavo yanga akuita zvinhu zvemangamanga nomukadzi wake vakazodzingira vakazouyawo. Saka ivonga vachiratidza kuti vakasiyana mugabe nekuita sarudzo dzakachena nekuita sarudzo dze-one man one vote. Zvaita vana vatongogara 1979 vasati vaurava nevamwe vavezana. Kuti isusu tinoona Zimbabwe yakachena isingataridzi munhu kuti ndiwe rudzi rupi, mushona here, murungu here, mutema here, asi kuti muZimbabweni.
Avo vange vari nyanzvi mune zvamatongerwo enyika vari mukuru weZimbabwe Institute for Democracy Dr. Pelisai Ruhanya vari parunhare muJohannesburg South Africa neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930, 13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mufundisi wekuAmerica ari muhusungwa kuTurkey kubva muna zvita 2016 ari kutongwa nemusi wemuvhuro akatarisana nemakore makumi matatu nemashanu mujeri. Mufundisi Andrew Branson vachapinda mudare musi wa 16 kubvumbi vachipomerwa kupara mhosva vakamirira zvikwata zvevanopfurikidza mwero asi ivo vasiri nhengo uye kusora. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vatsinhira zvekare nhasi kuti vaJames Comey vavakadzinga basa semukuru weFBI avo vakanyora bhuku idzva rinonyomba utungamiri hwavaTrump vanofanira kukandwa mujeri vachiti vakaurura mashoko akavandika uye vakanyepa pamberi pedare reCongress. Tochimboenda kuna events isinenga kunyaya yevechidiki.
Kwazwai vateereri veStudio 7 muri yeZimbabwe ndokuchingamidzai kuchirongwa chedu chanhasi. Taita rombo rakanaka rekuti tagona kukurukura namukoma. Tinomuonga Dhuve. Mukoma, tinomuonga, muri sei?
Tinofara mukoma Evans, ndinotenda zvikuru kuva nini padrive ndichichingamidza vateereri kumatunhu muZimba kwese muri yeZimbabwe kwavari kwese kwagona kusvikira nzira yangu.
Mukoma Dhuve, vateereri vangangode kuti titange nekuti vazive kuti anonzi tinomuonga Dhuve uyu ndiani?
Tinomuonga Dhuve ndiri mukomana akazvarwa muZimba, ndiri chizvarwa cheZimbabwe, ndinogara muSouth Africa at the moment. Yeah, and then ndiri kuita music werudzi rwesungura, ndiri kusekuno kuSouth Africa muPretoria.
Makazvitanga riini izvi mukoma zvekurova mhanzi izvi?
Chipo chakangondiwirawo ndichiri mudiki, asi kuzobudisa album ndakabudisa muna 2015 album rangu rokutanga rinonzi Shewe. 2016 ndakaita ndazvipira, then 2017 ndobva ndaita album futi rinonzi Churi Churi. Zviri kufadza chaizvo.
So iko kwamuri kuJoburg uko munombounganidza here vanhu muchivaroverawo malive banda?
Ya, tinomboita izvozvo ende vari kutambirawo musambo wedu zvakanaka.
Panzimbo dzenyu idzi yamungati ndiyo inopisa kudarika dzese ndeipi?
Padamba reta 2017 iri I think kambo kari kunyanya kufarirwa zvikuru ndikanonzi watifundidza dewa.
Nemubvunzo wandinofarira kubvunza vazhinji vari mubasa renyu rekuimba iri kuti munosanganikwa nezvemadrugs, zvedoro, zvembanje mbanje, zvevasikana. Imi muri kurarama sei muri imomo zvichikupotsai, muri kuzvikundawo sei?
Mkoma Ivan, kuchunga miza mwari ndio chumichokutanga kwa njira angu, ndio zanika kurujira wane wangu wanita o basa rimechete nini, ndio zanino yuta inini, ndio yanya uchunga miza mwari mberi.
Tingangu doku nzugisisa wani vateri rangangu doku nzugisisa shakare kuti chakaku itai kutimu murambi makashinga mu music izvo zvinhu zvichirema zvichinetsa tonzwa mwa achiti kutanga kwacho kunonetsa haisi nyore kuvakazita imi makachiriku chinokupai kushinga chii kuti murambe muchienda kumberi
imure Zimbabwe vanhu vari kungora vai pandakaita first album shewe vanhu vakatanga kunzi simudzira vachiti you got this uno rwimba ende rwimba musambo uno unonakidza sere vanhu vakatanga kuti unoimba unoimba shanga senge tsongai moyo unoimba shanga dzewa kwati uri kutungidza dzewa uri kutungidza dzewa zvakandi pasimba izvozvo ende kusvika nda 2017 nda pa album rangu ndakaita 2017 ndakazo nyorera vatsigiri vangu kambo kanonzi watifungidza dzewa.
Aiwa tokutendai mukoma nekunge muinesu muchirongwa.
Ndinotenda zvikuru mukoma Ivans nemukana wamandipa uyu kuti ndinetaura nemi pa Studio 7 chioneke wateereri mhuri yeZimbabwe kwese kwamuri.
Aiwa tokutendaiwo nesu kuno mukoma mhuri yeZimbabwe mazvinzwira. Tanga tichikurukura nhasi namukoma tinomuonga Dube vari kurova musambo wesungura vari panyika yeSouth Africa apo. Tichakusiyai muchimbonzwa mumwe musambo wavo wavari kurova. Tokutendai kunge muinesu muchirongwa. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya pandichakuunzirai zvakare chimwe chirongwa. Ndinokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Show some respect, please. Help me to welcome this town. My turn, turn, turn.
Yasvika nguva yatinokupai chirongwa chezvechitendero chatinopiwa nhasi naPraxedes Jeremiah weStudio 7 muhurukuro yaakaita namufundisi Davidson Kanukanga veImpact Christian Center iri muHarare.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, simba rangu,
Jesu simba rangu, munondipa simba.
Tinogamuchirai muchirongwa chedu chanhasi, chirongwa dzechitendero. Ari kugamuchirai muchirongwa ndiPraxedes Jeremiah. Nhasi unowu muchirongwa tina mufundisi Davidson Kanukanga. Mungakwazisa vateereri?
Makadi vateereri.
Mufundisi, imi munoshumira muri kukereke ripi?
Ndinoshumira ndiri kukereke inonzi Impact Christian Center. Impact Christian Center inowanikwa muHarare muZimbabwe.
Mufundisi, ndinoona imi muri mufundisi asi zvekare muri gweta.
Chigweta ndo rakatanga ndakadzidzira basa iri semakore akati kuti ndokutanga kuita ugweta. Mukiita ugweta tinobatsira vanhu vanenge vaine zvinhu zvinenge zvichinetsa zvakasiyana siyana zvinenge zvichida rubatsiro kudivi remutemo. Nekufamba kwenguva Mwari ndo kuchizondidana kuti ndiite basa rake semufundisi rokufudza magwai. Basa rechigweta randinoita nereufundisi pane pazvinofanana pakuti zvine chekuita nekubatsira vanhu, zvinove chekuita nekuita kuti vanhu vanenge vaine zvinenge zvichivaremera varerutsirwe mutoro wavanenge vakatakura. Ndo pazvinobatana ipapapo kuti tinenge tichishanda namatambudziko evanhu vari kutsvaga rubatsiro. Saka mabasa andino farira uye andinoita nemoyo wangu wose.
Mune kambani yenyu vangade kuwana rubatsiro kubva kwamuri?
Hongu, ini ndinoshanda ndiri kuKanokanga and Partners. Inowanikwa muHarare zvakare. Inowanikwa pawebsite. Ukaenda panoti kanokangalawfirm.net.
Kune avo vanogara kunze kwenyika vari kunyika dzakadai sanaAmerica, vanaBritain nanaCanada. Munovabatsirawo here?
Hongu. Tinovabatsira vazhinji vanotibata mawebsite edu ipapa. Zvinoita nyore kuti vatibate. Vanotikandira maemail nevazhinji vanotibata vachibvunza zvavangada kubvunza, vachitsvaga rubatsiro rwavangada kuno kumusha. Saka aiwa, tinobata nevanhu vari munyika dzakasiyana-siyana.
Nguva dzedu ndodzadyana. Motipa shoko moritsinira.
Shoko randinaro rinowanikwa kuvaRoma tsauko chepiri vhesiya 11 inoti Mwari haana rusarura, Mwari haasi mutauri wevanhu. Isise Impactation Center inobata nevanhu vese kusanganisira shirikadzi nenherera, kusanganisira vasina mari, kusanganisirawo vanotarisirwa pasi. Hatina rusarura nekuda kwekuti Mwari haana rusarura. Hatina zviya zvekuti apa kuti ukwanise kugara pachigaro ichi unofanira kunge uchikwanisa kubisa mari yakati. Nekuda kwekuti Mwari haana kudaro, haana rusarura. Ndo zvinotiudza soko raMwari kuti Mwari haasi mutsauri wevanhu, haana rusarura. Naizvozvo isu sevanhu tinofanira kudzidza kubva kuna Mwari mutsiki kuti kana asina rusarura, isu ngatiregei kusarudzana kuti isu tofamba nevane mari chete, isu tinofamba nevakadzidza chete, isu tinofamba nevakaroora chete, isu tinofamba nevanhu vakanaka chete. Ngativei saMwari asina rusarura. Ndo zvinotidzidza soko raMwari. Mwari haasi mutauri wevanhu. Ngapashayikwe mapoka mapoka nyange mumachechi ekuti havanomira vari vega, havanomira vari vega.
Mutipendera nemunamati.
Regai tinamate. Ishe wedu wakanaka, mbiri kwamuri, iye munotsika wedenga. Tinokupai mbiri manheru ano. Tinotenda nevanhu venyu, tinotenda neshoko ratataura. Ngarijyarike mukati memwoyo yavo. Baba, ndinonamata kuti tirambe tichizeya soko iri. Tifanane nemi, tisave nerusaruro. Chitibatsirai Baba kuti tirarame sekuranura kwamunoda kuti tiite, kuti tionekwe tiri vanhu vanorunzira nyika, chiedza kunyika, munyu kunyika. Tibatsire Ishe nekuti tisina imi hatigoni, asi imi ndimi munotigonesa. Toda kupa mbiri kwamuri, tarenye rigokudzwa muzita raJesu Kristu. Amen.
Nguva dzedu ndodzadyana. Chiregai timirire pano kwanhasi. Ari kukuonekai ndiPraxedes Jeremiah.
Makaterera kuStudio 7 kuWashington DC. Ezvinoi zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Chicken Inn 2, Highlanders 2, Triangle United 2, Capes United 1, Shabani Mine 1, Ngezi Platinum 1, Dynamos 1, Yada Football Club 1. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti vanhu vanofanira kuvhotera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nekuti vane hanya neupenyu hweveruzhinji. Vamwe vatsigiri veZANU-PF vanoti havasi kufara navanhu vari kupiwa neutungamiri hwavo kuti vakwikwidze vakamirira bato ravo munzvimbo dzakawanda munyika musarudzo dziri kuitwa gore rino. Zimbabwe inokokwa kumusangano weCommonwealth Heads of State Summit uri kutanga mangwana muLondon. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Anokuenekai nomufaro. Ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.
soku isikati